TC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 17 kukadzi 2022 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine tanonoka wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvemabhizimisi inoti pasave netarisiro yekuti pane zvichabuda zvakatarisana neZimbabwe kubva kumusangano weEuropean Union neAfrican Union. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kufara nemamiriro akaita gwaro revavhoti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Musangano pakati penyika dzomubatanidzwa weEurope kana kuti European Union nenyika dziri nhengo dzesangano reAfrican Union unotanga nhasi China muguta reBrussels muBelgium. Zvimwe zvichakurukurwa mumusangano uyu zvinosanganisa kudzvara mari kana kuti investments pakati penyika dzeEurope nedzeAfrica muchirongwa chinonzi Global Gateway Plan. Zvimwe zvichakurukurwa zvinosanganisa kuwanikwa kwemishonga yenhomba uye mamiriro ekunze, kuwanikwa kwemari nekutsigira mabhizimisi akazvimirira. Kumusangano uyu Zimbabwe yakamirirwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nechikwata chavo. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti haioni vaMnangagwa vachibudirira kuwana zvavanoda kubva kumusangano uyu sezvo pagara paine kumwe kusawirirana pakati penyika idzi neZimbabwe. Tabata vanodzidzisa zvemabhizimisi paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatiudze zvizhinji.
Misangano yakadai inogona kuva nezvainounza zvichienderana nokuti vanenge vachitonga nenzira inenge ichipupurirwawo here neAfrica Union iyoyo. Kana dziri dzimwe nyika dzine utongo hunenge husina kujeka, Africa Union inenge ichingoti muri kutambisa nyinguva dzenyu kuuya kuno. Asi nyika dzinenge dzichinzi dzine utongo hwakanaka, zvinoitika ndezvokuti pavanosongana paya ruzhinji rwacho vanenge vachisanganisira yatinoti foreign direct investment yamabhizimusi, vanhu vane mari vomunyika kunana European Union kunana Europe uko ndivo vanenge vachiuya nehurumende dzavo kuzosongana navatungamiriri vevakuru vakuru vemumugoro kuAfrica vachida kuona kujeka kuutongi hwomunyika, kuti kana vakaunza mari dzavo imomo mabhizinesi avo imomo kuzainvesta imomo vachawana chavoviri here, vachawana muino utongi kwejechetere here munyika dzakaita saidzodzo. Saka zvinouviri zvimwe zvokuti tinongoinda isu takagara takaudzwa nechekare kuti utongo hwenyu hahuna kumira zvakanaka kungotambisawo mari.
Kana takatarisa Zimbabwe zvayakaita neEuropean Union zvinoita sekumboita sekunetsana pamusoro penyaya dzamataura dzekutongo hwechekerere, munofunga kuti Zimbabwe yakokwa pachayo here kana kuti yangoendavo seimwe yenyika dziri muAfrican Union?
Ndinoona sekuti Zimbabwe yangoendavo zvayo senyika dziri muAfrica Union isina kunge yakokwa, nokuti utongo hweZimbabwe hunozikamwa kushoropodzwa kwahwo pahunoshoropodzwa nyika dzokuEuropean Union uko. Saka ndofunga kuti vangoendavo kungondozamawo kutsvaga ukama pamwe nokungovandavo seri kwavamwe kuti tauya vonovo kuAfrica, pamwe vasina kunyatsokunzi vuyai titaurirane, nokuti utongo hweZimbabwe hunenge hwakaongororwa hukatomboiswa masanction mahuri hwakatarisiswa nomazvo kuti magadziriso here pakati nepakati nepakati kuti tizokwanisa kugara pasi tichitaurira. Saka vanogona kuti vaende kunodembetera president wari kukutai wachavuya avu isi nyako misika tuu nyako misika kutidana asichavuya avu pamukuno chema chema amen
izo nyika zoku European Union izi munuona sekuti zinga itakuti ma sanctions avere munuona wachichinja moyo banya yae
andi wani wachichinja moyo nukuti ushamari wavu ne nyika ya kaita sa Amerika ya katika ma sanctions acho wakakura chaezu kudarika ushamari wavu ni Zimbabwe saka kuti waite singa duu ina Amerika wagoti kibisa ya masanche na wajwane jiti kaitosu nukuti msa wina wavu Amerika aluguru kuti aywa mkuma esati ya kwana ya kubisa masanche saka European Union yose na ucha mwari kwa hivu kumba cha hizu waringa wajingoti huu aywa atati ya mwula kuchinja kwa tika kibisa masanche ziwayo
munofunga kuti chii chingauya na president Mnangagwa ku Zimbabwe
pamwe ungangouya vone zvimwe zvishoma zvoku zvamapromise chivimbiso zvokungovimbiswa ndo pamwe zvavakangouya nazvo asi pasina chinozotevera chivimbiso ichocho nokuti pamwe vavanenge vachitaura navo ikoko pamwe vanongonyarawo kuti mukuru wedu mukuru wekuzimbabwe wavuya zvino hatingangoti hatidi hatidi vanogona kunge vana marambiro echikuru kuti tichazouya todai chivimbo dzakawanda dzakadzinzwa nedzimwe nyika dzakambouya kuzimbabwe vana purezidendi vacho vana vakambouya vokunana china uko vakati tichazoita zvakati vokunana russia foreign minister akambouya vanongosiya zviri zvivimbo saka ndinoona sekuti purezidendi vachadzoka nezvivimbo zvinenge zvisingazoonekwi navaduka ava pazvichazosi hadziswa zvivimbo izvozvo ichingova nzira yekuti aiwa chimbogadzirisai utongokuekwa takati mugadzirisa pakati tigozozadzisa chivimbo chiya
avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDuffra University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 asi sachigaro vebato rezanupf mudunhu renorth america varegis charumbira vaudza studio 7 kuti vamunangagwa vanofanirwa kutendwa pamusoro pebasa guru ravari kuita mukumutsidzira upfumi hwezimbabwe
hwezimbabwe comrade Zvidhi Mnangagwa vatamwa kueuropean union kubrussels kuti vazoparticipata kumabilateral talk ariko vakamirira nyika yavo yezimbabwe comrade Zvidhi Mnangagwa vakapinda pavakapinda as a president of the country vachiparidza chirongwa chokuti zimbabwe is open for business ndo zvaita kuti nyika yedu ive pairi economically European Union yatozoona kuti regai tirecognize Zimbabwe nemukuru wayo comrade Zvidhi Mnangagwa tichivachingamidza kuno kueuropean union kubrussels kwavadamwa vasvika ikoko comrade Zvidhi Mnangagwa vane delegation yavo yabva kumusha muzimbabwe vachange variko for some days vachigadzirisa economy yezimbabwe ndo chirongwa chavafandira havana kuzviinvaita asi vainvaitiwa hakuna mukuru wenyika unozviinvaita kune imwe nyika vakuru venyika vanoinvaitiwa ndo zvaitika kuna comrade Zvidhi Mnangagwa kumufambiro wavaita kuinda kubrussels ikoko kwavachagadzirisa nyaya dzeekonomi yezimbabwe
sekuona kwenyu vacharumbira ikonomi yezimbabwe yakamira sei
ikonomi yedu yomunyika medu mezimbabwe iri kusumukira naizvozvo tinoona isu tichiti avo vechamisa chete chete ava aiwa ngavarambe vachiita chete chete yavo vachishoora asi isu aiwa hatidzosi svimbo nokuti gudo rakabata kumeso ticharamba tichirova ikonomi iyoyo yatonaka tinozvitenda zvikuru
munofunga vamunangagwa vachadzoka kubva kubrussels vakabatei
ndikuexpekta marizauti ari very positive kubva kubrussels kwaenda mukuru wenyika yedu comrade Zvidhi Mnangagwa naizvozvo tinoti murambwi musachevuka rambai muchifamba tinoti enjoy your stay in brussels ivai nokugara kwakanaka ikoko kubrussels kusvika madzoka kumusha
avo vange vari sachigaro vebato rezanupf mudunhu renorth america varegis charumbira vari parunhare nestudio 7 kucanada zuro bato idzva richangoumbwa reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navanelson chamisa rakaudza vatori venhau kuti harisi kufara nemamiriro akaita gwaro revavhoti CCC inoti haina chivimbo nezviri kuitwa nezimbabwe electoral commission Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi vanoona nezvesarudzo muCitizens Coalition for Change vaIan Makone vati ongororo yavo yegwaro revavhoti rakashandiswa muna 2018 neriripo pari zvino inoratidza kuti kune vanhu vari kunzi vakachinja kwekuvhotera vakawandisa asi vasina kuchinja kwavanogara. VaMakone vatiwo kune nzvimbo dzakashandirwa nzvimbo dzekuvhotera izvo zvisina kuziviswa veruzhinji sezvinodiwa nemutemo.
Tikuona kuti zvipi kune vanhu vakawanda vakatransferwa kubva kumapolling stations nemaconstituencies avanga vari muna 2018 vachiiswa kune mamwe. Zvinonobvunzabvunza kuti sei zvichiitika zvakadaizvo. Hongu zvino is normal kuti munhu kana achinge achinja nzvimbo yake kwaanogara angangoda kuti zvarega ndi kuvhotera ndaapa ndiri padhuze. Izvo zviri pamutemo izvozvo. Asi kana wava kuzoona fanika nyaya yekukwekwe kwekwekwe central kukuti kwakatransferwa ne 600 kubva mumbizo iri panext door kuchiyana mukwekwe central. Tichizoongorora zvakare kuti vanhu vachina vakatransfera ava vakupa nzvimbo yavakapa vapo here? Tiri kuona kuti havapo, vachiri kwavakabva kwavo. Saka zvinhu izvi zviri kunze kwomutemo izvozvo. Tobva ipapo pane nyaya yekuglenju south nekuglenora. Tiri kuona zvakare kune vanhu vakazhinji vakatransfera kuenda muglenora 2000. Pa 2000 ipapapa tine vatinotoziva chaivo vatanyatsokuongorora kuti uyu haasati achinja adresi yake.
VaMakone vatiwo bato ravo rinoda kuti Zimbabwe Electoral Commission SEC igadzirise gwaro revavhoti zvinogutsa mapato ese zvematongerwo enyika sarudzo dza 2023 dzisati dzasvika sezvinodiwa nemitemo yenyika.
Asi tiri kuti tinoda kupa SEC mukana kuti vagadzirise tsvina isi. By-election iri kuyai ngatiione uri mukana wekuti tigeze tsvina dziri ipapa so that patinozopinda muna 2023 munhu wese anenge ari tenge taakutarisira kuti izvozvi outcome yachona haina anozopokana nayo.
VaMakone vatiwo vari kushamiswa nedanho rakatorwa nezeki rekufamba richinyorisa veruzhinji mugwaro revavhoti isina kubatana nehofisi yemabharani mukuru wenyika kuitira kuti vasina zvitupa vawaniswe. Bato iri rati iyi nzira iri kushandiswa nebato rezanupf mukubira sarudzo sezvo vamwe vanofanirwa kuvhota vasina zvitupa izvo zviri kunetsa kuwana munyika.
Susu takanga tapuwa promise nezeki yekuti vachange vachishanda ivo nevanhu vekuaregistrar general panyaya dzezvitupa kutoti ukapedza kupuwa chitupa chako panapa kubva waenda pane rimwe disk kubva waregistra. Izvozvo hazvina kuitika. Inini ndikataura nasekretary wehome affairs vanhepera kuti kuchiko chamai kuita zvikanzi aiwo vezvek vaita mbimbi ndoka. Isusu gadziriro yedu yezvitupa iri muna April.
Asi mutauriri wezek amai Letitia Kazembe vati havana chikonzero chekubirira sarudzo sezvo ZEC riri sangano rakasununguka risina bato rezvematongerwo enyika rarinotsigira.
Kwaikuturika
ndabiridzirei sarudzo. Hatisi kubirira sarudzo, tinowanei pazviri? Hatina chinangwa chokubiridzira sarudzo kana kubiridzira rimwe bato. Tiriko kuona kuti paitwa sarudzo dzejekerere. Hatina bato ratinotsigira isu. Takasununguka.
Vakafanobata chigaro chemutauriri wemutungamiri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostello Siziva vatiwo vari kuzoshandisa sarudzo dzemabai elections senzira yekuona kuti ZEC inogona kuita sarudzo dzakachena here kana kwete.
Election rino tinorishandisa seinonzi side mill kuchirungu kuti titeste capacity Zimbabwe Electoral Commission kuita maelections asina mirijonga kuita maelections asiri contested munyika muno. Ndosaka tataura nyaya yevoters roll, tataura nyaya yelevel playing fields, tataura nyaya yetransmission yemari dzavo dzibodzi kwatiri kuenda uku. tukuno testa capacity ya zeki but tava ikoko tukuno testa yedu capacity ya kudila ninyaya zaka siyana zaka faa ninyaya kuti tisha deploya ma agents nika yese tisha deploya ma observers nika yese tindenge tine wano kwese kuti prove to ita on para voter tabulation process kuti raizi wanoezi mapo kuti tiri reti kuno former next government ninyaya tino tineshirungu I election preparedness
mogwaro rayo kuneveru jinji zeki notino bumizuwa nemitemo kuchinja njimbo zekuvotera zeki notiwo harisi basa rayo rekuona kuti munano gara panzvimbo yaanyoresa here kana kuti kwete sezvo ichitarisa zvinenge zviri pamagwaro anenge auya nemunhu kuzonyoresa kuvhota zeki notiwo kana gwaro revavhoti richakavhurwa kudai zvakawanda zvinogonawo kuchinjwa asi inoti hachisi chokwadi kuti iri kuchinja miganhu yematunhu urongwa hwekunyoresa kuvhota hunotarisirwa kuenderera mberi munzvimbo dzese munyika uye zeki ichashandisa zviri mugwaro rayo muna nyamavhuvhu mukuona kuti matunhu achange akamira sei musarudzo dzichaitwa gore rinouya ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
Bato rinopikisa MDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora rinoti riri kuparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro muguta reBulawayo nemusi weMugovera pamberi pesarudzo dzemabi elections dziri kuitwa muna Kurume. VaMonzora vari kutarisirwa kutaura pamusangano uyu. Izvi zvinotevera kuparurwa kwehumwe urongwa hwekutsvaga rutsigiro hwakadai hwakaitwa nebato iri mumusha weHighfields muHarare svondo rapera uko vanhu vanonzi veMDCT vanodarika zviuru zvishanu vakaungana kunyange hazvo vamwe vachiti urongwa uhu hahuna kubudirira. Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vanoti urongwa hwekutsvaga rutsigiro urwu vacharuitira muPelandaba Hall vachiti vasarudza kuitira muchivakwa ichi nekuti vanoziva kuti vanhu vashoma vanobuda musarudzo dzeby election uyewo senzira yokuzvidzivirira kubva kunyirishonga yezvematongerwo enyika. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ongu mutungamiriri webato redu reMDCT vaDouglas Monzora vanenge vari kuBulawayo nemusi weMugovera. Kuparura zviri pamutemo campaign yedu yemabai elections iyoyi chazova kuti nzvimbo nenzvimbo ine zvinhu zvayo zvainenge ichichema nazvo saka kuBulawayo uko kune zvinhu zviri kuchema nevana veZimbabwe vanoda kuziva kuti bato redu rakamira papi maringe nezvinhu izvozvo saka mutungamiriri wedu anenge ariko ikoko kuBulawayo nemusi weMugovera.
Tinoona kuti musangano uyu muri kuitira muhall asi musangano wapera wekuHarare makaitira munhandare kana muground. Sei masarudza kuitira muhall inogona kutakura vanhu vashoma tichienzanisa neground kana nenhandare yepanze?
Nyaya yekuti tiri kuitira pahall haiyo haisi nyaya nekuti malogistics anoendera nekuti mawana nzvimbo kupi. Kakawanda kacho MTC inoitira marali ayo kuwhite city but sezvamunoziva mese by election haiwanzo ite kuti vanhu vakawanda vabude kumunyaya dzematongero enyika izvi saka taona kuti hall inenge iri right and tinenge takatarisira kuti kana iri kupera ndava kuvanhu ndokune vanhu kwacho saka zvinozotirerukira panyaya dzemari uyezve kuBulawayo hakuna nyaya dzekuitira kumameetings kumaground sezvinoitika kuHarare. It's either munenge muri kuhall kana muri mustadium akaita seWhite City kana kuti Stand Square kana kuti Amphitheatre. Nzvimbo dzakaita sana Amphitheatre dzingowaniki ipapo ipapo dzinoda booking yakawanda. Zvino izvi zvinhu zvatafunga nemusi wechipiri saka tikabva tafuma tati takuenda kuBulawayo saka nzvimbo idzodzo hombe dzaisawanikwa uyezve pane consideration yekuti pahall panenge pari safe munozova kuti mazuva akapfuurawa tiri vanhu vasina kuwirirana nevamwe vedu vatanga tiinavo saka tidi kuzoita kuti kana vakafunga kuti kanganisa kana kuti tikakanganisa nani nani zvake towanikwa tichitadza kuita musangano wedu ndo zvinhu zvaita kuti tiitire pahall yakavharika.
Mutauriri weMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vari parunhare kuBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matatu ane makumi mashanu 350 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 5,379 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru makumi maviri nemakumi matatu nezviviri zvine mazana maviri ane gumi nevatatu 232,213. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu nemakumi maviri nezviviri zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevaviri 4,322,792. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu ane makumi mashanu nezvitatu zvine mazana mashanu ane makumi mashanu nevana 3,353,554. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi masere nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nevapfumbamwe 89,659. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday America inozivisa kuti ichatarisisa sarudzo dzichaitwa muZimbabwe mwedzi unouya pamwe chete nemafambisirwo ari kuitwa gadziriro yesarudzo uye kuti mapato ari kutsvaga rutsigiro sei. America inoti sarudzo dzama by elections idzi dzinokosha mukukurudzira utongi hwejekerere. MuNewsday makare sangano reConsumer Council of Zimbabwe rinoshora zvikuru mabhizimisi richiti ari kubatsira mukutambudzika kwevanhu richiti makambani mazhinji ane mukana wekuwana mari yekunze vachizoitengesa pamisika mitema. Chronicle rinoti hurumende yeSouth Africa yapi kutarisisa mhirishonga nekurwiswa kuri kuitwa munyika iyi kuabva kure kusanganisa zvizvarwa zveZimbabwe. Sangano rinozviti Operation Jugular rinonzi riri kuonesa vabva kure nhamo munyika iyi vichiedza kudzinga vabva kure kubva munyika iyi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Studio 7 vatoranuka hwambe muri kutaura nhambo yatako kuno South Africa nyaya yekuti mabhodha avhurwa voti munhu ngaauye nevaccine card nevaccine test. Izvozvo manje hazvishandi, ndozvangogara zviripo zvikuru yakuti hapana chachinja. Saka nyaya iripo ndeyekuti tinoona kuti vanenge vakushaisa chivimbo kune vanhu vaya vaya vasina kudii, vasina kubayiwa, nekuti munhu anenge achingoti zvakafanana, chero ndakabayiwa ndinongodiwa chii, ndinongodiwa ingirikini vaccine later. Saka nyaya iripo dai vanga vati vanhu vese vakavhaksinwa vese vafambe, zvaita chidokwadokwa chevanhu vasina kuvhaksinwa kuti vavhaksinwe.
Tokwazei nemufaro vashamarari vestudio 7 vanamukoma tanonoka wanti. Ndoda kutaura pamusoro peavo vanonzi vakambomiswa basa nemutungamiriri wedu vanonzi Chamisa, ndichiti ngazvirege kuvadya mwoyo nekuti vaitovapo paitwa tsoro idzodzi dzina naDouglas Monzora. Saka vakuzoona kuti aiwa Douglas Monzora uyu angosara angova muti usina midzi. saka vakuzama kuda kutevera kuti kuti vakwane kunovhiringidza kuti mwana mutsva azvarwa kuti aiwa magona ipapo mutungamiri wedu vanenso chamisa ndichikurudzira veruzhinji kunovhota neniwo nditori munzira kunorejista kuvhota ndatenda zvangu.
Zimbabwe haina mabasa, washandewo mazupo chaiwo chaiwo ari kuchema. Iwo vanoshandisa maus, tinoshandisa mabhondi. Iwe unoedza kuti mhando nemutungamiri waunoti wenyika yako. Ukabva kuSouth Africa wadzimba wadzidzoka kunyika yako, unodzoka futi kunyika yako wosvika pamba paurugara paugara machina. Asi unosimuka iwe utaurwa zanzi pamberi nezanu pf. Unogara mwekwete nomwa mvura inoera zvekuti kana iwo maoko havagezi nayo. Bari unomira uchiti pamberi nezanu pf, aiwa Zimbabwe ngatipepuke. Zimbabwe ngatipepuke. Vhoti yako yaunovhotera zanu pf ivhoti kuti unofanira kuisa kuna vachamisa. Then vhoti yako yakakosha, ndo inoita kuti ugare zvakanaka mune ramangwana. Ngatibatanei semhuri yeZimbabwe. Isu tinotaura kuti wana wembwa anosvinura nguva imwe chete, edzawo kusvinura, bvunzawo maembisa aline. Ndinonishamisa ndechekuti mukangoona unosapota ZANUPF haana kana neshoko hwani raanogona kutaura kuti ndinosapota ZANUPF nekuda kwekuti inoita zvakati nezvakati. 40 years uchiimiswa basa, but izvo zviri muSouth Africa. 40 years uchiimiswa zvakasiyana siyana, but haona. Aiwa ngatipempukei vakomana, pamberi ne Triple C, pamberi ne Triple C, ngativhotewo chamisa wapinde panyanga.
Magadi, Studio 7, vatungamiri vanatanonoka Wanda nana Blessing Zulu. Ini ndine mashoko angu madiki, handizivi kuti ndanzwa nenyaya yana chamisa yekuti vadhizovha vanhu vavakabva nawo kuMDC Alliance vachienda kuTriple C. Ichocho ndochokwadi, vanofanira kudhizovha kuti zvive zvitsva sebato idzva. Pasazova nemuhwezvo wokuti ini ndakabva uku ndichisvika uku sezvakatwa naDhagi vachi vanotipa tucheni twavo wokuti yanga iri MDC T takaenda muMDC Alliance. Saka ingori cheni 1 iyoyo inofanira kubrekwa kunzi zvizikanwe kuti kuTriple C rabato idzva ravambwa patsva. Ndo mashoko angu ipapo chamisa rai, asi haafanira kurasa vamwe vakavo.
Wawa nemakadiko kwamuri. Apa ndinoitwa mukoma Shadrack apa. Apa CCC apo ne pachamisa apo ka anopota achienda kumareserva kuna nanyanga kuna na hondevhari kuna na chivhu kwese everything achifamba achitaura kuti ndachinja ndapa yellow payero ndopatiro tikuzotonga izvozvi hatina chimuti ndichedu. Ataramba vanhu vanoriga riga rezi kuriga malation atidi pazeka apo tarisa pazeka zvanagakanyezva kuti vanagakanyezva zvina musoro. Zeki ngaikurudzira vanhu kurejista kuvhota. Zeki ndo zvatiuda chete bhozi hatichadi kutongwa nezanu pf still 1980 hazvibudiba hazvakaoma gore rino tikuzotohwinda chimuti ndechedu pa CC apo pachamisa coalition apo ndipo tiri kuda ipapapo. Good.
Makadi zvenyu ruzhinji rweZimbabwe nemashamarari weStudio 7. Ndinoda kutaura maringe nenyaya yevarairidzi kuti hurumende yeZanu PF koshesai education yedu sezvaitwa navamugabe. Iko zvinezvi tinoona makumanyamaya mutsvagari kutsvigiro kumaruwa avo vane vana vasina mukana wekuti vaite maextra lessons asi makusvaga rutsigiro rwekuti mugare panyanga. Vabereki vasvinura vakuona zviziva izvozvo. Musazoti hanzi masanctions ndi muri kuzvikonzeresa izvozvo. Tarisai pamakatarisana napo, itai varairidzi zvavakafanira vaende kumabasa anodzidza, kwete zvamuri kutaura zvisina musoro izvizvi. Ndinotenda mafira kureva ngoku.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi mune zvamabhizimisi inoti pasave netarisiro yekuti pane zvichabuda zvakatarisana neZimbabwe kubva mumusangano weEuropean Union neAfrican Union. Bato re Citizens Coalition for Change rinoti arisi kufara nemamiriro akaita gwaro revavhoti. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.